Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 29 chikunguru July 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yanyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi matanhatu 60 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Rimwe bato rinopikisa rinoti hurumende inofanirwa kushanda nemamwe mapato nemasangano akazvimirira mukunyora mazita ezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika. Kambani inogadzira mushonga wenhomba yeCOVID-19 yePfizer inoda kuti vamwe vanhu vabaiwe nhomba yechitatu kuzvidzivirira zvakakwana kubva kunhando yeDelta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana matatu ane makumi mana 3340 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matanhatu 60 nezuro. Vanhu chiuru chine mazana masere ane makumi mashanu nevatanhatu 1856 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mashanu ane makumi matanhatu nezviviri zvine mazana maviri ane makumi masere nevashanu 1,562,285 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana manomwe ane makumi maviri nezvitatu zvine zana nemakumi matatu nechimwe 723,131. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevanomwe 103,567. Vapora munyika vachiita zviuru makumi manomwe nechimwe zvine mazana matatu ane makumi masere nevatatu 71,383. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vanoti vanotambira chose urongwa hwehurumende hwekuti izive kuti zvizvarwa zvenyika zvingani zviri kunze kwenyika kusanganisira zvingadai zviri munyika dzazvigere kunze kwemutemo. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nemutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana mudare reparamende svondo rapera. Vamusabayana vakati hurumende iri mubishi kugadzira mutemo unobata nyaya dzezvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika, uyo uchaona vana veZimbabwe vese vari kunze kwenyika vachinyorwa pasi kuitira kuti vazivikanwe nyika dzavagere. Vakati izvi zvichabatsira munguva dzenjodzi munyika idzi kuti hurumende izive kuti vanhu vayo vakachengetedzeka zvakadii. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamusabayana kuti tinzwe zvizhinji, asi vamutama vanoti chirongwa ichi chinofanirwa kuonekwa chichiitwa nehurumende yakabatana nemamwe mapoka akaita semasangano ari kunze kwenyika, masangano akazvimirira pamwe nemapata anopikisa kuitira kuti ikwanise kunzwa zvichemo zvose zvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chekutanga ndinotanga kutaura sechizvarwa cheZimbabwe, ndinoti inyaya yakanaka, igora rakanaka, then ndozoenda tichitaura taura ndiri mutungamiriri we Patriotic Zimbabwe's Party PZ. Ndinoti inini chirongwa chavo ichi hachina kuipa. Asi chirongwa chekuti chinoda kuti chiwanikwe chichiitwa pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kumakungwa zvingave zvemapato akaita seEduanu ana Patriotic Zimbabwe's Party PZ, angave ma-non-governmental organizations, vangave vemachechi, vangave vemabhizimusi, vangave vanhu zvavo pachavo vanofanira kunge vachiwanikwa vachiungana vachibata pamwe chete nehurumende iripo iyi kuti vaone kuti vakagara vari kupi nekupi uye zvevangani, and then tozotarisa zvekare kuti zvichemo zvavo ndezvipi. Zvichemo zvavo ndezvokuda kuzikanwa chete here kuti tiri vangani, tiri kunyika ipi, kana kuti kune zvimwe zvichemo zviripo. Saka tichitarisa nemamiriro azvakaita nenyaya yevapoteri kana nenyaya yezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa, zvakasiyana-siyana. Kune avo vakapotera, kune avo vanoshanda mhiri kwemakungwa.
Mataura nyaya yekuti vanenge vaine zvichemo, ndezvipi zvimwe zvamungati zvinofanira kutariswa futi pachirongwa ichochi?
Kuda kutariswawo zvekare kuti kodzero dzavo dziri kuwanikwa dzichikosheswa here. Dzingave kodzero dzinoenderana nenyaya dzekusarudza vatungamiri vaanoda munyaya dzematongerwo enyika. Dzingave kodzero dzinoenderana nenyaya dzemabhizimusi kuti vanokwanisa kunge vari kuwanikwa here vachiita mainvestments muZimbabwe. Zvekare dzingave dziri kodzero dzekuti vatungamiriri varipo izvezvi vanowanikwa vachitaura zvakanaka here nekuyanana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa, pasina kusarudza kuti uyu ndewe MTC Alliance, ndewe Patriotic Zimbabwe's Party, ndewe Party UANC, ndewe ZANU PF, kana kuti ndewe kupi, kana kuti ndewe non-governmental organization ipi, kana kuti church ipi. Vana veZimbabwe
avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa rePatriotic Zimbabwe's Party vaCharles Mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rezvemari vamuturi Nqube nhasi vanotarisirwa kutura zvirongwa zvepakati pegore zvekufambiswa kwemari, kana kuti 2021 Midterm Fiscal Policy Review. Zvichakadaro, kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwange kuripa zvikamu zvinodarika zana kwemakore maviri adarika, kwave nani kunyange hazvo Zimbabwe ichiri imwe yenyika ina dzine mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanyisa pasi pose. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti inflation muZimbabwe yadarika zvishoma pazvikamu makumi mashanu nematanhatu kubva muzana 56.2% mwedzi uno, zvichienzaniswa nezvikamu zvinodarika zana nezvitanhatu kubva muzana 106.64%. Pachitariswa nyika dziri kurwisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu iyi, Zimbabwe iri kumashure kweVenezuela, Sudan neLebanon. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano nemukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti zvakakosha kuti vamuturi Nqube vatange kusunungura mimwe mitemo yavainge vadzika kuedza kugadzirisa upfumi, vachivakurudzira kuendesa mari kumapazi edzidzo nehutano, sezvo sangano reWorld Bank rakati vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mapfumbamwe zvakatarisana nenzara inotyisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Chinhu chinofadza zvikuru kuti mitengo yezvinhu muzvitoro uye mumakambani akasiyana-siyana haichakwire sezvange zvoitika mugore ra2020, apo vanhu vazhinji uyewo vemakambani vakarasikirwa nemari yakawanda nekuda kukwira kwemitengo yezvinhu.
Saka izvi zvinoreva kuti mitengo yezvinhu haichakwire here? Nekuti takanzwa kamazuva apera aya vaBoroma vanhu vachichema-chema kuti pakangowedzerwa mari vashandi vehurumende, vakaona zvinhu zvichiwedzerwawo muzvitoro. Zvinenge zvichifamba sei?
Zvinhu zvichiri kukwira muzvitoro, asi kukwira kwacho ndingangoti kwava kukwira kunonzwisisika, ngekutiwo vanhu vanokwanisa kunge vachitenga nekurarama nenzira yakanaka.
Chii chiri kupa kuti mitengo isawedzerwe zvakanyanya?
Tanyanya kuita kuti mitengo yezvinhu isakwire sezvainge yaita gore ra 2020. Inyaya kuti nyika yese yave kushandisa dhora rekuAmerica. Uye bhanga guru renyika rinova Reserve Bank of Zimbabwe harichagadziri mari yakawandisa isingaenderanewo nekubudirira kweupfumi hwenyika. Zvichireva izvona kuti mari irimo munyika iri kutenderera yeZimbabwean dollar yave shomane. Haichawande zvinoita kuti kunge kune kunge kuinewo mari shoma inenge ichitsvaka dhora rekuAmerica pamusika mutema. Izvi zvinofadzawo vatengi nekuti zvinounza kugadzikana mukati meupfumi hwenyika.
Chii chinoda kuti Zimbabwe isadzokere kumazuva ndadzoka panyaya dzezveupfumi?
Tinoimba kuti bhanga guru renyika richaramba rine gwara irori uye riine mono mumwe chete iwoyo kuti mitengo yezvinhu irambe iri pasi uyewo risave rinozopinda pamuedzo wokuda kuisa imwe mari yakawanda mukati menyika takatarisana nemaelections a 2023. Saka zvinhu zvinofadza kuvatengi nevemabhizimusi nevamwe vose vanenge vari chekuitawo neupfumi hwekubudirira kweupfumi hwenyika yeZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare. Munyori anoona nezvemagariro akanaka evanhu mubato rinopikisa reMDC Alliance Muzvare Maureen Kademaunga vanoti nyengo yebato ravo iri mutirongo vamakomborero aruzivishe vanofanirwa kubudiswa muusungwa nekuti mhosva dzavari kupomerwa ndedzezvematongerwo enyika. Vaaruzivishe vakambotongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mina muna kubvumbi mushiri mekuwanikwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga nekuramba kusungwa. Asi dare repamusoro mwedzi wapera rakavapa mukana wekubhadhara mari yechibatiso asi vakabva vasungwa zvekare vachinzi vane dzimwe mhosva. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Muzvare Kademaunga.
Sekuziya kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe, makomborero aruzivishe akatongerwa mutongo unokwana iwo gore nemwedzi miviri inoraudzira pamusoro pemhaka yatinoziva kuti haana kupara, iyo yatinoramba tichiti haana kupara mumatare makaitwa zvematongerwo enyika kwete zvemutemo kana kuti zvine maringe nebumbiro remutemo yenyika. Zvichakadaro, magweta anomirira kodzero dzevanhu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira makomborero vakakwanisa kuenda kunonyunyuta pamberi pematarezimhosva. Mataredzimhosva achibva abvuma kuti makomborero auye achitsanangura nyaya yake nekunyunyuta pamusoro pemutongo iyoyo waanga apiwa achibva kumba.
Akabva abuda mujeri here pakabvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba?
Takazoita dambudziko rekuti makomborero ane mamwe mhaka nhatu dzaari kupomerwa zvakare dzatinoziva kuti haana kupara, asi dzaari kupomerwa nenhau dzekuti munhu anomirira kodzero dzevanhu uyezve ari mutsigiri webato reMDC Alliance. Saka pamusoro pemhaka idzodzo akanga anziye nematare atongwe achibva mukati mitirongo, saka ndosaka ari muchizarira kusvika muzuva ranhasi.
Ari mutirongo kupi chaizvo?
Akabviswa iye kuHarare Central Prison achiiswa kuHarare Remand Prison. Majeri akangobatana rimwe revakatongwa kare vari kupikira nevamwe vachiri kuenda pamberi pematarezimhosva. Saka tasvika ikoko tikamuona achokwadi nekuoma kwakaita zvinhu nedenda redziwa mupengo reCOVID-19 kuri kunetsa kuti vanhu vakwanise kupinda pa.
Asika tichimbotaurawo negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambe vanotiwo matare akazvimiririra uye haaudzwe zvekuita nehurumende vachiti zvamunotaura zvekuti anoshandiswa nebato reZANU-PF kana kuti nehurumende ndezvemugotsi matsuru.
Aiwa kamukoma Blessing, hurumende yaiva munangagwa haikwanise kutaura mashoko iwayo isina nyadzi. Zvatiri kutarisira panguva ino ndezvekuti hurumende ngairaikidze kuzvidemba pamusoro pemabasa ayo ekumbunyikidza vanhu vese vasingabatirane navo panyaya dzematongerwo enyika vachivaisa muzvizarira.
Munyori anoona nezvamagariro akanaka evanhu mubato rinopikisa reMDC Alliance Muzvare Maureen Kademaunga vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. asi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanupf vatafadzwa mugwadi vanoti nyika yose kusanganisa vatungamiri veMDC Alliance vanoziva mhosva yakaparwa navaharuzivishe.
Mubvunzo watagara tichibvunza isu sevechidiki vari kumusangano wezanupf kunyanya zvangu isu takazvimirira tiri vabati vekuona kwekubudiswa nokuvigwa kwemamwe mashoko. Tiri kubvunza isu mubvunzo usati wapindurwa neveMDC Alliance wekuti mhosva yakaparwa namakomborero aruzivishe inozikanwa nenyika yese. Ivo vakuru veMDC Alliance vanosanganisira vana vachamisa kana vanga vakaona zvakaitwa naruzivishe zviri zvo zvakakodzera kuita munyika yeZimbabwe.
Ndezvipizvo?
Kuvhara maofisi zvemabhizinesi kwauramba kuti vemapurisa vaite basa ravo remutemo. Vakuru vacho vana Job Scala nana Chamisa nana Biti vakaregereriwo kunomujoina kuzviita izvozvo. Kuda nhasi ngadai vachitaura vari pamwe chete, vari mutirongo rimwe chete, vangava vari musero rimwe chete, vachipindura mibvunzo imwe chete kuti takazviitira nemhando yokuti 1 2 3 4. Asi vari kutaura mashoko aya vari in the comfort of their homes and their families, mwana wevamwe asiri kuinjoya izvozvo vari mutirongo.
Sikanyaya iripo apa va mugwadi ndeyekuti vaharuzivishe kuri kuti vakaratidzira bumbiro remutemo rinovatendedza kuti vange vachiratidzira. Asi nyaya iri kunetsa apa ndeyekuti zviri kunzika bato renyu ndora kushandisa iro matare kumbunyikidza vanopikisa.
Hazvigoni kuti hurumende yeMDC Alliance ingadai ichizonzi ichauya nerimwe gore kunyange zvazvo tichiziva kuti haingazombofi yakauyazve. Asi dai kuri kunzi yaiuya vangatipa ivo formula yekuti matare idzi mhosva vachamabata sei nenzira inodarika mashandiro aari kuita matare aya.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Herald rinoti hurumende nhasi ichatambira imwe mishonga yenhomba inoita zviurumazana manomwe 700,000 ichasvika panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International. Nezuro hurumende yakatambira kubva kuChina mishonga yenhomba yeSinopharm inoita zviurumazana masere 800,000. NewZimbabwe.com rinoti hurumende yambomisa kuita basa kambani yeChina yeAfrochina inocheka matombo munzvimbo yemuzarabani. Zviri kunzi hurumende iri kuda kuziva kuti kambani iyi yakapiwa nani magwaro ekuita basa iri mumuzarabani. Chronicle rinoti madzimai ane pamuviri anopfuura zana negumi 110 vakabatwa nekutachiona hwecoronavirus mudunhu reMatabeleland North. Mukuru wezveutano mudunhu iri Dr. Munyekai Padingani vanoti madzimai aya agariswa akasiyana nevamwe muzvipatara vachiti makumi manomwe avo vari paBinga District Hospital, makumi matatu nevanomwe vari paCholocho District Hospital uye vatatu vari paLukosi Hospital muwande. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chitori ise good for example toti tiri muground. Kana tikaona kuti muground timu yedu number 4 ne number 5 dzakaleka, tisai tine ma assistant, tine ma line, tine ma vice coach, nditi na coach ma vice coach ane kodzere kuti abhire coach kuti uri kudzona here number 4 ne number 3 kuti dzakaleka. Tiri kuti zvoni ma opposition party uyaitionesani, uyaitiningire ground redu sevana veZimbabwe, toonesana kuti nhamba dziri kudeka ndedzipi, totaurirana Zimbabwe yoenda mberi. kanga unyarara musinga wekungonasirise Zimbabwe yachona musinga batsirane na coach aripo kana na captain aripo kuti number 4 ne number yakati dziri kuleka chinoitwa sei uyaiti batsirane uyaiti nokuwaka Zimbabwe sevana veZimbabwe pamwe chete sitandini kuti ndiitwa maki ndiripo pachipinga tatenda zvangu.
Mangwanani mangwanani pa Studio 7 vashamarare mose. Ini ndinoda hangu kungotaura panyaya yataurwa kunzi hurumende inoda kunyora mazita vanhu vese vari mudiaspora kuti igokwanisa kunge ichivabatsira panguva dzenjodzi. Ini ndinoti iyo inonzi tenda yavira tsamba kodzi yedeme ukakuti nzira inotsva. Zvinozezesa kuti zvinzi zvinhu zvingaitika samataurikirwe azvaitwa kunzi hurumende inoda kuzobatsira vanhu. Iko zvino vanhu hurumende iri kungopa malockdown restrictions asi haisi kukwanisa kuvapa chikafu kana rubatsiro rwokuti kusaenda kumabasa kuri kuita vanhu vawane kurarama vari mudzimba. Yozoda kuti ibatsire vanhu vari mudiaspora asi vari munyika vachichema. Tingaiti ndiyo nyama ine chirauro mukati. Unogona kuimedza uchiiga uchiti ndadya nyama asi chirauro chosarira pahuro. Wofa wakadaro chinogona kunge chiri chirongwa chine dzimwe nzira sokuzobata nadzo vana vari mudiaspora nokuseriko rwoko takatarisana namatongerwo enyika. Ndatenda hangu.
Pamusoro veStudio 7 vana mukuma Tarunoka Wandi vana mukuma Jonga Kandimiri tinokutendai chaizvo nemashoko amunotitumira kuno kuZimbabwe. Nyuzi dzamunotipa dzakanaka chaizvo. Ndokupindurawo pamusoro pahandizi ndipasta here kati mufundisira avo vakataura pamusoro pemweya mutsvire nemweya wakaipa vachipindura mhinduro yemurume akabvunza kuti ndorumwa nenyoka ndorapwa hangu nemunhu asiri munhu wamwari asine mushonga zvonzi zvakaipa here. Aiwa, chandoda kupindurawo hangu pamusoro papasa ndechekuti chekutanga ngavazive kuti Zimbabwe kutinzi Zimbabwe yakatobva kumasvikiro yavari kuitisa bvunzire iwayo ndokuvakabva Zimbabwe mbuyani handana sekuru Kaguvi to vakatotanga kutoprofita kuti Zimbabwe ichapambwa mapfupa achamuka ticharwa kuti Zimbabwe idzokere.
Mukaseiko paStudio 7 apo ana mukoma wandi aini ndinendiri kugunun'una nenyaya yangu apa pose. Nguva zhinji vanhu veStudio 7 pamai muchiti mafamba kumaruwa. Mafamba kumaruwa kwakaita sekunana Harari, vana Bulawayo, nzvimbo dzekunana Mashonaland West, Mashonaland East nekunana Matibirilani ndokwamunyaya kuenda. Nzvimbo dziri kunana Masvingo uku nekunana Midlands uku nekunana Manicaland uku. Inguva shoma dzamai muchiti mafamba ukoko muchifambira muchienda kumaruzevha. Kana mukadoenda kunzvimbo dzakadaro mimi muchifambira muri mumatauni maona mhanyi. Saka mungazoziva sei zvinenge zvichiitika kumaruzevha ekunzvimbo dzakaita seizvozvo imimi muchiselekta nzvimbo zvakadaro. Havapo mi ngatingoita zvinhu zvinenge zvingori equal handiti. Dai muchingochinjanisa mukamboti mamboenda kumashonaland mumboti mumboendawo kumaruzevha ekuma kunana Masvingo mumboendawo kumaruzevha ekunana kunana Manicaland mumboendawo kumaruzevha ekunana Midlands handiti. Munyatsokungurura munyatsokuona zvinenge zviripo paground munyika yese.
Mava simba here veStudio 7 muri vapenyu muno kurarama here necovid inoyi? Aiwa, chekutanga ndoda kutendai nebasa ramunoita, basa guru, basa rekutipa nhau dzemuno muZimbabwe nedzokunze. Munotisvipira nhau dzinonaka dzine mukaka dzinotapira. Haikuona zvatinotirwa nemamwe mastation ari munomu anenge akareregera kubato rinotonga rinova iro reZANU-PF. Tinenge tichingopakurirwa nhau dzinosvota zuva nezuva. Nhau dzinenge dzakareregera kune zvakanaka zvinoitwa nebato rekutonga reZANU-PF. Asi imi munopakura zvisinei nekwamakarerekera muchitipa mutakunanza wenhau. Tinokutendai veStudio 7. Rambai makadaro, rambai muchitipa nhau dzinonaka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani ye Pfizer inogadzira mushonga wenhomba weCovid-19 weFizer BioNTech inoti zviri nani kuti vamwe vanhu vabaiwe nhomba yavo kechitatu kuti vanyatsokudzivirirwa kubva kunhando yecoronavirus inonzi Delta. Delta inonzi inopomeranwa zviri nyore uye inoshanda zvine simba kana yapinda mumuviri wemunhu. Pfizer inoti ongororo yayakaita inoratidza kuti nhomba yechitatu inodzivirira zvakasimba kubatwa necoronavirus yenhando yeDelta. Pfizer inoti ichaendesa zvakabuda buongororo yayo kubazi rehurumende rinoona nezveutano kuti ipihwe mvumo yokubaya vamwe vanhu nhomba yechitatu. Delta inonzi ndiyo yakaipisisa uye pari zvino inonzi vanhu zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana 83% zvevanhu vari kubatwa necoronavirus muAmerica vari kubatwa nenhando yeDelta. Hurumende inoti hapana chikonzero chekuti vanhu vabaiwe nhomba yechitatu. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvizhinji.
Tingati zviri kutaurwa nekambani yePfizer kuti iri kufungidzira kuti zviri nani kuti vanhu vakabayiwa nhomba yavo yePfizer vakakwana vanogona kuzobayiwa nhomba yechitatu kana kuti yavanoti booster yekusimudzira zvekare masoja emuviri anodzivirira nekurwisana necovid-19. Izvi zviri kubva muongororo dziri kuitwa mumalaboratory uye mamwe atinoti maearly studies kana kuti ongororo dzichiri diki dziri kuratidza kuti papera mukana wakati rebei simba rekudzivirira nekurwisa COVID-19 revanhu vakabayiwa Pfizer rinotanga kudzikira zvishoma. Saka Pfizer iri kuda kuti iyo vanhu vagare vaangwarira uye iyo pachayo igare yagadzirira kuti kana zvikazoonekwa kuti zviri kuitika mune vanhu vakawanda zvive nyore kuti vanhu vabayiwe nhomba yechitatu kana kuti booster inoita kuti masoja emuviri anodzivirira pamwe chete nokurwisa COVID-19 kunyanya chipandi cheDelta variant yakatangira kuIndia iyai yatekeshera muno muAmerica nepasi rese. Rikona sekuti iyoyo inoita sokuderera kunyange vakabayiwa. Saka vari kufungidzira kuti vanhu vakabayiwa yechitatu nhomba yechitatu zvinogona kubatsira kusimbaradza masoja emuviri nesimba rekurwisa pamwe chete nokudzivirira COVID-19.
Sei iyo Delta ichinetsa kudai?
Chipandi cheDelta variant chinonetsa nekuti chine ukasha hwakanyanyisa chaizvo chaizvo. Uye chinokurumidza kuti kana chapinda mumunhu chinokurumidza kubata nyama dzemukati dzinosanganisira gurukuro rokufemesa iri, chopinda mumapapu chotozara muviri wese, chobereka zvakanyanyanyanya chaizvo chaizvo. Chine virulence, yatoti muchirungu virulence, ina kuti chinopararira zviri nyore uye chinobereka chine ukasha chichizara mumuviri wemunhu, zvoita kuti munhu akurumidze kurwara vasina kubayiwa vazhinji. Ndovamakuona izvozvi mukatarisa zvipatara zvese zvemuno muAmerica zvakazara vanhu vane COVID. Over 90% yevanhu ivavo vanhu vasina kumbobvira vabayiwa. Nekuti chipande chinoti kana chakubata unotokurumidza kuti uende kuchipatara, ukasadaro vazhinji ndo vanhu vamuri kuonzwa kuti vazoparara varasikirwa neupenyu.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi matanhatu 60 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Mamwe mapato anopikisa anoti hurumende inofanirwa kushanda nemamwe mapato nemasangano akazvimirira mukutora mazita ezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika. Kambani inogadzira mushonga wenhomba yeCovid-19 yePfizer inokurudzira kuti vamwe vanhu vabaiwe nhomba yechitatu kuzvidzivirira zvakakwana kubva kunhando yeDelta. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu, zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini, ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.